Pazuva rinoiri tinokosherwa nekuona kuti Dr. Martin Luther King wakataura pamusoro pekuti waizoda kuti vanhu wese vagare munyika munomu pasina barusarura, zvokuti uyu ganda rake rakati, uyu ganda rake rakati, asi vanhu wese vachine kodzero dzavo dzakanaka sevanhu vemuAmerica.
Pane zvamungati zvingadzidzwe here neZimbabwe pane kurangarirwa kuri kuitwa vaMartin Luther King?
Hongu, zviripo zvakawanda zvatinodzidza isusu senyika yeZimbabwe. Kuti izvi zvakataurwa makore makumi mashanu akapfuura. Zimbabwe pari zvino inengo nemakore aita 32-33 yaita independence. Zvinoreva kuti tinokwanisa kuona zvakawanda zvekuti tikaramba takashingirira uye kodzero dzevanhu dzichipuhwa kune vanhu wese weruzhinji, zvinotibatsira isusuwo kuti tive pamwe chetepo tigofamba uye tichiita nyika yakabudirira inenge ichisarudzwa inozoitawo muenzaniso kune nyika dzakatipoteredza uye nenyika dziri kure.
Pane vamungaenzanise navo here vemuZimbabwe vakataurawo mashoko akadai savana Martin Luther King atiri kuona achizodudzirwa muzuva ranhasi?
KuZimbabwe tinotaura pamusoro panambuya nehanda nanasekuru Kagui, kekuti waiona vanhu wese wachizosununguka, vanhu vasina mabviba vachizobuda munyika umu. Isusuwo tinoona kudaro seZimbabwe kuti Zimbabwe yaane vanhu vari kuzvitonga, waridzi wacho tisu tiri kuzvitonga. Asi tinoda kuti isusu mukuzvitonga kwatinoita kuti tirambe tichisimudzirana, tisingatarisira nebapasi, vanhu wese vachikwanisa kuona zvekudya, vachikwanisa kuenda kumabasa, zvichireva kuti vanokwanisa kusimudza mhuri dzavo uye tichirarama zvakanaka.
Tombotarisazve kuti President Barack Obama, mutungamiri wekutanga wechitema, achange nhasi achipa humbowo hwake hwebasa rakaitwa navaMartin Luther King. Zvii zvamunofungidzira kuti achatarisa uyezve zvinozobatsira dzimwe nyika dzakadai savana Zimbabwe?
Ndinofungidzira kuti President Obama wachataura wachifara, sezvo Dr. Martin Luther King wakanga wachionaiwo kuti watema kana wachena vano vachigara pamwe chetepo pasina barusarura ganda, kana pasina bakuti vanhu vanoti uyu hakwanisi kuita chakatiba nekuti ndeverudzi rwakati. KuZimbabwe ndinoona inini kuti kune zvidzidzo zvatinodzidza zvekuti isusu ngatiuyei pamwe chetepo sevana veZimbabwe, ngatishandei isusu kuti tisimudzire nyika yedu seZimbabwe.